Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Mane rakanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 7 2019. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mbomcha munakada munakabva kadai ndomurafura. Ndida kuenda kuda kujeri chaiko. Mbomchwe. Usatombofa ndini vambakata kuti tura papa anenge ari mukatonyera ndini. Ina prepared kuenda kuchitokisi kana kupi. Handirude munanga kude mwana kuti asina mbofa. Ndatove pfungwa dhaga kuti iye ari kurwarawo kupfungwa dzokuitwa ganya munhu akavamba politics. Vaiziva politics, vaiziva. Kwaigara nangomo kwese kwavaive aiveko here munanga gore.
Hama dzevembo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzodya marasha zvichitera kushaya kwava Mugabe kuSingapore.
Havana kuziva kuti haichaputikira mumaoko avo. Saka kuti vachiti mberi kune rima nenyaya yekuti hazvichaendeka zvichaitekao nekuti hamungatariki peguguro vatiinanya kupatanangwa sovai yakange iri mumi ofmedia akanga ari media apa ndiani akanga achipenga wacho.
Vamwe vakashanda navaMugabe munguva yehondo vopawo maonero avo pautongi hwavaMugabe apo vakanga vachiri panyanga. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanosangana nechikwata chethe Elders muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hama dzevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya nezuro kuSingapore kwavanga vachirapwa vanoti havasi vakaregerera mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nepamusana pemabvisiro avakaita vaMugabe pachigaro. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa aenda kumusha kwavaMugabe kwaZvimba mudunhu reMashonaland West ndokuti panyaya inotevera.
Pamusha pavaMugabe uyo uri pedyo nechikoro chekutama mission painga paine vanhu vangangosvika makumi mashanu vanosanganisira veukama vanoti vaota chidhakwa vaAlbert Mugabe navaLeo Mugabe pamwe nevashandi vavaMugabe. Vanozviti tete vavaMugabe ambuya Josephine Jaricha vanoti vabayiwa panyamanhete nerufu rwavaMugabe.
Kondinganzwe seiko ndabayiwaka ndatove munhu atobayiwa mumwoyo ndaurayiwa handisisiri munhu ndatove chimwe chinhu chemangamanga ndaichengetwa nababa vazvinodadisa neunhu hwavo chikuriro chaamugabe havana kana chihure kana chii asi rudo kumunhu wanga asina mhosva kuti ndewekwamadyira panze kwaamai kana kuti ndewekwangu kwagushungu kwete.
Ambuya Jaricha vanoti mhuri kwaMugabe haina kufara nemabvisirwa akaitwa hama yavo pachigaro navamunangagwa.
Nhanhu yechakachihurumende chepenzekaichenyuchaaaibomsha munakadada munakabva kadai ndomurafura ndida kuenda kuda kujeri chaiko imbomshe usatombofa ndini vambakata kuti tura papa anenge ari mukatonyera ndimi ina prepared kuenda kuchitokisi kana kupi handirude munanga kude mwana kuti asina mbofa ndatove pfungwa dhaga kuti iye ari kurwarawo kupfungwa dzokuitwa ganyavhu munhu akavamba politics vaiziva politics vaiziva kwaigara nangomo kwese kwavaiveko aiveko here munangagwa.
Mumwe mushandi wavaMugabe kwemakore makumi matatu vaRabson Chikati vanoti vari kurwadziwa zvikuru vachiti vanga vasingafungire kuti vaMugabe vangafe pari zvino sezvo vagara vachienda kunorapwa asi vachidzoka vapora.
Toshokeka kuti staitirifunga kuti uri kurapwa kuti uguya wapora. Ndabatikana zvikuru, handina kuita zvakanaka. Ndamufa paita mukuru wedu, kuru mumusha, kuru pabasa, nekuti izvezvi basa rangu ndo basa rangu randichitete pano zvandira ipapo iwa wamatengo munona kubva kunomafira mvura.
Mumwe mugaro wemuchinoi vaIsrael Nyandoro munin'ina wevaive nhengo yakavamba bato reZANU PF vaGeorge Nyandoro vakashanda navamugabe kwenguva yakareba vanoti mhuri yavo iri kuchema nevamwe nekurasikirwa navamugabe avo vati vakarwira rusununguko rwenyika.
Rasikirwa zvikuru nerufu rwafo mapresident wedu. Asi igamba guru renyika nekuti within the mativi ese nyika chamembe mabvazuva kumaudzanyemba muAfrica hapana vasingazive vamugabe.
Vanyondoro vanoti kunyange hazvo vamugabe vakambotadzawo mukutonga kwavo hapana munhu anogona zvose mukurarama kwake.
Hongu pangave apa nepapa hatina kumboona munhu anoita zana pamusoro pezana. Zvese zvaanoita panowanikawo zvimwe zvinenge zvichikanganisika. Achikuru ndezvekucherechedza zvakaitwa nemunhu zvakanaka.
Mumwe wechidiki vaAndrew Mwaera vanoti varasikirwa zvikuru nekufa kwavamugabe vachiti panofanirwa kuitwa horodhi kuti vacheme vamugabe sezvo ranga riri gamba reAfrica yose.
Tarasikirwa zvisingaiti negamba. Ii mundarawo watirwadza aenda tisina kuzvitarisira. But chiri kuti surprise ndechekuti hasati zvaanaunswa here because mafregi tichiri kumona ari mudenga aya. Tisizoti kwakuvenga here kana kuti kudii. Vanofanira kumurespecta mundarawo because he is an icon, national icon. He should be respected. And we are appealing to Mr. Mnangagwa vatipo horidhe nemagetsi. Tinochema takazorora paZimbabwe.
Vamunangagwa vakaudza vatore venhau kuti vamugabe vapiwa remekedzo regamba renyika. Muzukuru wavamugabe valiyo mugabe vanoti vakamirira hurumende kuti ivazivise nezveurongwa hwekuvigwa kwemutumbi wemufi. Vamugabe ava vakabviswa pachigaro nechisimba nemauto achitungamirirwa nevaive mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga muna mbudzi 2017 vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu. Vamugabe vasiya mudzimai amai Grace Mugabe nevana vatatu amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. na Belamai Chatunga. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba ndine Arthur Chigoriwa.
Vaimbova gurukota rehurumende vaSevia Kasukuwere avo vakatiza munyika vachienda kunopotera kuSouth Africa vasvika kuSingapore nhasi kuitira kuti vanobatsira mhuri yevemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuitira kuti mutumbi wavo uunzwe kumusha. Mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kuSingapore kwakare. Nyaya yekuti vaMugabe vachavigwa kupi iri kunetsawo kunyange hazvo vakaitwa gamba nehurumende. VaMugabe vanonzi vakati vanoda kuradzikwa kumusha kwavo. Hatina kukwanisa kubata vakaSukuwere kana womutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Mumwe muzukuru wavamugabe vaPatrick Zhuwao avo vari muupoteri vati havakwanise kutaura pari zvino. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vasangana nhasi nechikwata cheThe Elders amai Mary Robinson pamwe naamai Graca Machel. Vaviri ava vasanganawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Chikwata cheThe Elders chakurudzira kuti vaMnangagwa navaChamisa kuti vaite nhaurirano. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe nezvemusangano wavaita.
Wangu chaita musangano wa kumbirwa nevakuru vemuno muAfrica nepasi rose vanosanganisira boka raishanda navaKofi Annan vakazotisiya asi sangana nawo ndiivo Graca Machel, Mandela na vanga vari president wekuIreland vanonzi ivo Robinson Mary. Vasangana nesu vachida kunzwawo pfungwa dzedu nekuchika mazano pamaonero edu munyaya dzokuti nyika yedu iri kuenda kupi. Tazadzikisa kutaurana uku tichitaura maonero eduwo kuti tinozoona sei pakupedza popoto kana kuti gakava kana kuti kusagadzikana kwenyika kwatinoona kuri kukonzerwa nenyaya yemamiriro ekunze ematengerwo enyika.
Saka imi mavaudzawo kuti kudii panyaya yenhaurirano, makagadzirira here kupinda munhaurirano?
Aiwa ka isu tava tsanangurira nyaya yekuti tine muono watinawo wokuti nhaurirano dzatinokwanisa kungopinda chete inaurirano dzinotangira pakuti toita sei kunogadzirisa nyaya yemamiriro akaita utungamiriri wenyika ino. Tinoziziva kuti vanhu vakaenda kusarudzo hapana kuva nekunzwisisana kwakanaka. Ichocho ndochokutanga chatoda kugadzirisa, tochionesana kuti nyika ingaenda mberi sei muburikidza nekuona kuti chii charwadza nyika. Tisatarisa mhopo iri pahuma kana kuti bundu riri padama, asi tarise kuti konzero chaita kuti bundu ribude, mhopo ivepo, musoro uteme chii. Isu tiri kuti inyaya dzematongerwo enyika, inyaya dzesarudzo dzisina kufamba zvakanaka, inyaya dzekutungamirira kusina kumira zvakanaka kunoda kugadziriswa. Kunogadziriswa sei? Ngatiwee timuonera pamwe, ngatibatane pamwe chete, ngative nenyika inogadzirisa zvinhu zvose. Tova nekubatanidza nyika nemuono umwe chete wokuti chii choda kugadziriswa panyaya dzandataura, panyaya dzemareforms kana kuti shanduko inodikwa kuti nyika yedu ifambe zvakanaka, kuremekedzwa kwevana veZimbabwe, kupedza udusura kana kuti hubhinya mumatungamirirwo nematongerwo anoitwa vanhu mukufamba kubvisa nyaya mhirizhonga nechisimba munyaya dzekodzero dzevanhu vanenge vachida kuratidzira pachena, vachiva nerusununguko, vachiva nekodzero dzavo dzichiremekedzwa. Saka izvozvo ndo zvimwe zvatange tichivapa kuti sino maonero api, nekuti maonero edu takatotaura kuti nechikamu chatinacho chezvinhu zvishanu zvinofanira kuitwa kuti nyika ienderere mberi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwewo divi rehurumende.
Urongwa hwekutaurirana hwagara huripo kare. Tine political actors dialogue yakaiswa kuti mapolitical parties ese akakwikwidza mumaelections egore rakapfuura vasangane vachikurukura maererano nekuti kuti nyika yedu ingaenda mberi sei tikunde machallenges atinawo senyika akanangana nezveupfumi hwenyika. Saka iyoyo dialogue tinoona sekuti yakakwana zvikuru kuti igadzirise matambudziko angava achiwanikwa uye achida kuti vanhu vange vachiwanikwa vachitaurirana. Tinoona kuti political actors dialogue iyoyo ine simba zvikuru. Zvino tinozoda zvakare kuti vanhu vose vanzwisise, including my elders, kuti vachamisa vakaramba kupinda munhaurirano iyoyo, vakaramba zvakare kutora chigaro chokuva mukuru wevanopikisa mudare reparamend. Chigaro icho changa chaiswa papatira kuti chiite kuti pave nekudyidzana uye nekushandidzana kwakanaka pakati peruling party ZANU-PF pamwe chete neMDC muhurumende. Saka tinoda kuti tiziviseiwo maelders ivavo kuti urongwa hwekutaurirana huripo. Hurumende yavamunangagwa yakasununguka zvikuru kunge ichitaurirana neMDC inotungamirwa navachamisa, asi ivachamisa ndivo vakatomira kuti vapinde mudialogue iyo yatopindwa navamwe kare vari kutopinda mukutaurirana kwacho.
Vachamisa vari kuti ivo havana kuramba kuita nhaurirano, asi vari kuti havadi kuti ivo vamunangagwa vaite ivo mubati wepembe vachitamba bhora zvakare, vachiti kunofanira kuuya vamwe kunyanya vekunze, vangava vemusadhaki kana muau, vanouya kuzobatsiridza zvakamboitwa kare pai munhaurirano dzacho.
Chinoonesa ndechekuti vachamisa vari kutaura izvi vari papi? Ini ndatichifunga kuti dai vaka vari kutaura izvozvo vari mukati medialogu yacho, vachiti mudialogu ndauya zvangu. Asi ndinoda kuti pange paine mubatanidzi asingabvi munyika muno, anobva kune imwe nyika. Izvozvo zvaigona kunzipa nekuti vaya vari kusangana vari kuwirirana kuti vamunangagwa ndivo vane kodzi yekunge vachichiya dialogu iyoyo, nekuti vamunangagwa ndivo vakawina maelections.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI ratumira vaongorori varo kusarudzo dzaitwa nhasi kuGlenview Glenview South muHarare nekumangwe kumasvingo. Tabata mukuru wezvirongwa zveZESNI amai Ellen Dingani kuti tinzwe zvaitika.
Glenview taisa maobservers pane polling yega yega, polling station yega yega iri kuGlenview. Mukutudza kwavaita kubva makuseni vanga vachizvose zviri kufamba zvakanaka. Tichasa nhau yekuti mapolling stations avhurwa nenguva uye zvakare sezvinotarisirwa kuti zvinge zvishandiswa pakuvhotesa zvanga zviripo zvakakwana pese pavanga vari maobservers edu.
Pane vanhu vamanzwa here kuti vatadza kuvhota munzvimbo yeGlenview South kusvika pari zvino?
Tine vataudzwa hedu kuti vanga vachiitwa tenderway, but tazoona kuti vamwe vachona vanga vachitoda kutozamawo kuvhota vachifunga kuti election iri muconstituency mavo. Ndofunga pane gwaro ratanyora masikati maona kuti tataura nyaya yekuglenora neglenview kuti pane polling station yanga yakashandiswa musarudzo dzegore rakapera, yakashandiswa nevanhu vekuglenora handiti. Saka vanhu vekuglenora pavaona pakavhurwa iri paborda reglenora neglenview vafunga kuti election iri muglenora. Saka vazhinji vachona vaenda kunozama kuvhota vakaitwa tenderway. Ndopanga paine nhamba yanga yakati kurei paglenview 9b primary patenwa away. By time yatanyora statement yedu kuma12 panga patenwa away vanhu 33. Saka iyi nhamba yakati kwirei chaizvo, but vazhinji vachona sezvamunoziva voters roll vave kunamira panze vanga vachitanga vatarisa masta avo voona kuti masta ava aripo vapinda vanovhota. Saka nhamba yevanhu vanga vachinzi aiwa hamufani kuvhota pano mune mama polling stations yanga yakatidererei.
Ko sangano renyu pane zvarakwanisawo kuona here padambudziko revanhu vanogara vachida kubetserwa mukuvhota uyezve kana ranga riripo panga paine uwandu hwakadii?
Tine paglenview 6 pavhota vanhu vaasistwa vanga vakati wandei zvokuti vanga vari papatanyora statement yedu sezvanambotaura tainyora masikati vanga vari 83. Nhamba yakati kurei zvakati aona nhamba yakati kurei zvakare kumangwe kwatiri kuobserva zvakare panonzi paSt Francis Secondary School. Saka tiri kuona kuti vanhu vanoasistwa vanenge vari kuramba vachiti wandei, but mutemo wedu unobvumira kuti vanhu vabatsirwe kana vachida kubatsirwa kuvhota. Vanouya nemunhu wavanoda vanenge vakasarudza kuti vavabatsire. Kana vasina munhu yeye vanogona kubatsirwa nemapolling officials kana presiding officer. Saka isu tingori kungotiwo waridzi kuti manumbers kana azonyanyati kurei tingeida kuzofanyatsoongororwa kuti vanhu ava maproblems avo chaiwo anenge ari api. Inyaya yekuti havaone here kana kuti inyaya yekuti illiteracy here? Kana iri nyaya yekuti toti havaoni, tozotanga kutaurawo nhau yekutite marecommendations ekuti paitwe zvinhu zvinhu zvekuti vanhu vava vakwanise kuramba vachivhota masarudzo dzavo in secrecy. Kune dzimwe nzvimbo vanobva vavapa maballot paper anoenderana nekuti havaoni anovavabatsira kuti vasabatsirwe nomwe munhu vavhote pache zvavo. Saka tinoda kuramba tichiongorora manumbers iwaya kuti vanhu ivava vakamira sei. Saka tinovimba kuti veZimbabwe Electoral Commission vachatipawo zvikonzero zvakabrekwa down kuti pavanhu vavabatsira kuvhota kana kuti vanhu vabatsirwa kuvhota anonzi maassisted voters, zvikonzero zvacho zvanga zvichipiwa zvanga zviri zvipi nezvipi kuti tikwanise kuitawo advocacy dzedu tichiziva kuti aiwa dambudziko rine vanhu ndeiri, vanhu vangabatsirikane sei kuti sarudzo dzevanhu dzirambe dziri musecrecy.
Mukuru wezvirongwa zvezesni amai Ellen Dingani vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kukurukura isu nemadzimai vakasiyana siyana mushure mekushayikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe kuSingapore nezuro. Tichanzwa kwavari kuti ivo vanoona sei chiitiko ichi.
Ini ndotoatabete manyo ndiri kuZimbabwe. Hai nangu ndangotarawo kuna vaMugabe kuti aiwa vakarwa kurwa kakanaka sezvo kubva kuma1980 zvosvika kuma2000 ndopavakanyanyorwa zvichizoendawo mberi svika kuna na 2017 zvanga zvakurwadza kozi matongera changa mwitika nyika yanga kusafamba zvakanaka uye zvino zvekonzeresa kubva kumudzimai nemamwe macabinet awanga akavatenderedza saka ndinongotiwo mwari vaita kuda kwanga vafamba mune zvakanaka mweya wavo uzore murugare vave vanopiwa pekugara asi kune uyu modzi yavatisirei zvakaoma kozi hapana chinji lesi kuti rwadza kuno kuzimbabwe nekuda kwemwana wavo akatisira munangago zvakaoma akatanga kukopa kubva kuna baba saka zvinhu zvachiwa ndifunga kuti zvichagadzirika ini nekuti mwana aiona zviri zvaitwa nababa saka ndifunga kuti zvichachinja nekuti zviri kurwadza zvichirema unotoona kuti vamugabe vaive nani tekurewo makombi 50 cents apa takokwirawo kubva kwatinogara tichikwira ma$10 manheru kuseni chikwirawo ma$7 saka zvakurwadza ndinoti pamwe mwedhi mwari achatinziwo nekufamba kwenguva pamwe kuchauya umwe munhu achagonawo zvegadzirisa watizive hedu
mabasa api amungarangarire vamugabe nawo
ndinongovarangarira hangu nekuti nemabasa ekusunungura nyika uye nekuti vaive munhu wee asingade zvisina basa kana kuti pakaitika padhura chinhu chakati vaitidzikisai pakanzi zvipaitwa zvinhu zvakati vaiva munhu anomira ende vanga vava munhu akasinga akasiyana naedi zvekuti aiti zvinhu ngazvidzika ende zvaidzika ipapo pasina kuti zvinhu zvinozonzi mangwana nazvazonzi chii sandinovarangarira nyanya pazvinhu zvandakaonawo inini hangu kukura kwangu zvezvikafu makombi aiwa munhu aive ari nani pamabasa ndopedza panga pakati pei inyange pachikoro aiwa pachikoro vanga vane kenazvo manje vamunangagwa nodzinga izvozvi kumusha kwedu kwakadzingwa vanhu mwana donyura juni vakadzingwa nomamisho kati endeni kwamunogara mudzokere kwamakabva izvo vanhu vada kunyura ma4 vakabva vatosvidzira panzira samunhu asina ke nedzidzo yevana samugabe vaive neke nedzidzo yevana saka aiwa ndinovatenda hangu kuti pava vakabata ipapo mwari angorangarirawo ipapo vanga vakashaisha mwari angogadzirisawo zvavo kuti munhu wese anotadza panyika asi idhi hanashoti tichasvika kumberi tinayo
tazotaura zvakare nemumwe mudzimai ari musouth africa regai tinzwe kuti anga ari kuti chii
indinonzi Chipompofu ndiri kuJohannesburg kushaya kwavamugabe iyi kwatirwadza sezvizvarwa zvezimbabwe tiri kutoshuvira kuti dai vanga varipo isu kuno nekushungurudzwa kwatiri kuitwa vangadai vakatotibatsira vakatotaura kuti vana vangu handidi kuti vanzarwo kana kuti dai vangatotumira mabhazi akatouya kuzotitakura tarwadziwa zvikuru tarasikirwa negamba nemutungamiri anga akatitsigira vanga vari baba vedu
zvii zvamucharangarira pamusoro pavamugabe
zvatichavarangarira navo inyaya dzavakati yechikoro
pane here zvamunoshora zvamunoti imi dai apa neapa vakagadzirisawo nhoroondo yavo yaizosanduka
ini hangu pane zvandinoshora handina hangu
aiwa nguva dzedu ndodzaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvekushaya kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuSingapore muhurukuro yedu tabata vakashanda navamugabe kwenguva yakareba uye vaive mumwe wemakomanda ezanla vaBernard Manyadza vaizivikanwa muhondo nerekuti pakachipoera tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaManyadza
aiwa ndinokutendai nokundifunga panguva muZimbabwe muno
zvii zvamungataurawo pamusoro pekushaya kwavamugabe
ndino hurombo murese kwagushungo nehanzvadzi yangu uyo Grace Marufu uyo naira soko saka ndinoti hanzvadzi warasikirwa nemurume wako ndine hurombo vamugabe kubvira tichiri vana vechikoro ivo vari kujeni taiva adhimaya ndakazobuda kuti jeni kuna nezambia tanzania uko vainyorwa nezvavo chaizvo nanako murejeruga regumbo haa tichivaadhimaya zvokunyanya ndakachibaunzidze vacambridge intellectual vanhu tichitofunga kuti ndiye model yedu chaiyo chaiyo kusvika patakazoita zvemugadza udocument maproblemu akanga aitika mumovement yedu yekuzimbabwe african national union kusvika tazosanganawo kumozambique totokatyamara tavatasimagoro kubva kugirimani kuuya kubeira nerimwe ndazizive kuuya navo muchimoyo tokatyamara vava kutibvunza kuti unobva kupi zviya zverijinarizim zviya zviya zvetsaivalizo mumwe comrade arondicomrade gwavo yakavati zvamuri kubvunza ndozvinodiwada saka inii muri kuti ndiindaacomrade yakutumba kuti mungobvunza macommanders kuti unozvepi saka ndikungotaura nepapupi kuti munhu atakange tichisimudzira zvacho sepfungwa dzedu mudakariro dzedamo tozoona kuti zvaakusvika mutribalism izvi isu takange tichitichana kuti tribalism yakaipa.
Saka muri kureva here imi kuti vamugabe havanawo zvakanaka zvavakakudzidzisaiwo munguva yamagara nayo makore esa?
Munationalism yekuti ngativake nyika nation inobvi zimbabwe iyoyo iplus vachishanda vaina vamwe isu hatidi kuti tigoti ndivo vakaita single handedly vaishanda vaina vamwe vanhu vakanga vari very competent ivo vana vachitepo ivo vana vatakawira ivo vana vaenozinga lava vana havakawanda maenjarizo vana mali yanga femiyekwa mali yanga vaishanda navamwe kuvaka nation pamwe chete yezimbabwe kuti tiende forward asi kuzoita fragmentation iyo yekuti kana vakuda kuti vachisimbisa utongo hwavo manje workout vokireta mafaction avakazotadza kunyatso maneja ndobva vazoridigurwa nenyaya yefactionalism yavakakireta ivo. Saka tiri kuti muguvaka nationalism uku zvanga zviri positive ka amini muguvaka nyika yezimbabwe very positive ndo zvakafira vazhinji izvozvo regrettably zvaakupwanywa manje nhasi kuti ndo imwe yezvelegasi yeri yakati pahistorianeni yacho iyoyo. Saka the balancing act ichaitwa namahistorian.
Kune vamwewo vari kupembedza vamugabe vamanyadza vachiti vakaita zvakanaka zvikuru kutora ivhu vachipa kuvatema. Zvii zvamunotaurawo pamusoro pazvo?
Kuvhu uku munoisa vana kuhondo murega kuvapa sapoti. Varungu vakanga vachiita commercial agriculture iyi kwaitova neland bank namainspect akanga achitraina mafama vokwedu vakangoti bidai muminda endai kuminda sapoti ndobva ichaitwa zvachose izvo tinotova chiseko chepasi rose kuti tise here vanhu vakabvinga vachirima tichizvisapota tega izvo taakuenda kunokutsvaga chibage kunana mexico kunana argentina kunana brazil united states.
Kouyawo imwe nyaya inotariswa nevakawanda pakataurwa zita rekuti Robert Mugabe, nyaya yegukura hundi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Ipapo dai vakangokurudza zvavo kuti tine urombo nezvakaitika uku fungidziro yangu ini ndeyekudai zvinhu zvizhinji izvi zvaiitika vachiti vakomana vangu vari kuita basa nemazvo havana kuzivawo kuti haiichaputikira mumaoko avo. Saka kuti vachiti mberi kune rima nenyaya yekuti hazvichaendeka hazvichaendeka uku nekuti hamungadariki pegukura kuti mudanyatsikupatsanangwa zvinombo vati yakanga iri moment of madness akanga ari made up ndiani akanga achipenga wacho.
Aiwa vamanyadza, tinotenda zvikuru maita basa.
Aiwa zvakanaka.
Manga makateerera kune mumwe vanhu vakashanda navamugabe kwenguva yakareba munguva yehondo yechimurenga uye vaive komanda kuboka revarwi vezano rezanla vabernard manyadza vaizivikanwa nerekuti paka chipoera muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiiri ndiri muwashington dc.
Aiwa, tinotenda Jonga nechirongwa chako. Tinoshuvira zvakare chimwe chakadaro svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hama dzevaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe dziri kudyira marasha mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa zvichitevera kushaya kwavamugabe kusingapore. Mutungamiri wemdc vanelson chamisa vanosangana nechikwata chethe elders muharare vachikurukura mamiriro akaita zvinhu munyika pamwe nekukurudzirwa kuti pave nenharurirano pakati pavo vachamisa navaemarson munangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana.
Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka ni Mfaro Manerano, ngini Ray Choto, ngini mu Washington DC. Doksi ya imina ntunga milingomo, achukupaye na u Zen Debele.
So kuhisika.